Vachitaura pakuradzikwa kwava Georgias, vamugabe vati apo Zimbabwe yakatemerwa zvirango nenyika dzekuEurope neAmerica, mabhanga munyika ari kutemerawo vanhu zvirango nekuvabhadharisa mari yakawanda kana vachinge vakwereta, pamwe nekuvatorera mari dzavo kana vachinge vaisa mari mumabhanga.
How do we ever hope to grow this economy when we undermine the propensity to save by punishing borrowers?
Ndinofara kuti bazi rezvemari pamwe nemukuru webhanga guru munyika vari kutsvaga nzira dzekugadzirisa mashandiro anoita mabhanga.
Zimbabwe iri kusimudzira kushandiswa kwemari yekuChina gore rinouya, uye gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti izvi zvichabatsira nyika kubhadhara zvikwereti zvayo kuChina. Vamugabe vati vaGeorgias vaive muzvina bhizimisi akarwisana nemabhanga panyaya iyi, uye vafa vari mushishi rekurwisana nenyika dzekuEurope pamusoro pezvirango zveupfumi zvadzakatemera Zimbabwe. Vati kunyange hazvo vaGeorgias vange vasina kubudirira panyaya iyi, vange vakwidza kumatare zvakare kuti ongororwe uye itariro yavo yokuti nyaya iyi ichabudirira.
The appeal has not yet been heard. Poor Georgias has left us before the court has given an answer.
VaGeorgias vabva vatisiya nyaya yavo isati yapera. Ndinovimba nyaya iyi ichanzikwa nekuti vakashandisa kambani yavo uye ichiripo kambani kunyange ivo vashaya.
Vamugabe vazivisawo kuti vaGeorgias vange vapera mari vachirwisa zvirango zveupfumi, uye vange vave kubatsirwa nehurumende mukubhadhara magweta avo panyaya iyi. VaGeorgias ava vanhu vemuridzi wekambani yeTrinity Engineering pamwe nekambani yematirakita vakaiswa pazvirango neEuropean Union muna kubvumbi muna 2007 zvichitevera kudomwa kwavakaitwa kuve mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekusimudzirwa kweupfumi. Muna 2000 wakare vaGeorgias vakarambidzwa kupinda muBritain sezvo vaive pazvirango zveEU. Vakakwidza EU kudare vachida kuripwa mamiriyoni matanhatu emaeuros vachiti vainge varasikirwa nebhizimisi ravo kuburikidza nezvirango izvi, asi dare iri rakarasa chikumbiro chavo. Vamugabe vaenderera mberi vachiti vanofara chose kuti hurumende iri kusandura mashandiro emabhanga munyika kuitira kuti asarambe achibatirira veruzhinji munyika. VaGeorgias avo vange vari nhengo yeZANU PF Central Committee vakashaya vave nemakore makumi masere ekuberekwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.